Vachitaura pamusangano wevatori venhau nhasi, mutungamiri weFaith for the Nation, Reverend Andrew Utauna Shevati, vachanamatira nyararo uye kubatana kwevanhu munyika itsva yeZimbabwe. Vautauna Shevati, vatungamiriri vatsava vapo vanofanira kubatana nemamwe mapato kuitira kuti vatangise kuvaka nyika iyo yanga yaondongwa neutongo waRobert Mugabe, avo vakasiya basa nezuro. Vati panofanirwa kuva negwaro rinotara zvinofanirwa kuita zvinenge zvabvumiranwa.
Kune kutimisa mberi, asi chandinofunga ndicho kuti tichienda mberi hakusi kungoti tagara tikabatanidza mapolitician namapato akasiyana ngavashande vese bodo. Asi chinonyanya kudikwa ndicho kuti ngatigare pasi tese, tigare dare mangwana tichidanwa navatungamiriri vedu ivavo vatiri tapiwa, titaurirane kuti ndezvipi zvinodikwa munyika yedu yatoti nechirungu national charter, zvatinoti kana munhu atigutsa muzvakati nezvakati nezvakati ngaasununguke kuva munhu anofanira kusarudzwa muzvinhu zvedu zvamatongerwo enyika. Kureva kuti izvo zvese zvamatongerwo enyika zvinofanira kufambiswa nezhira ipi yatinoti mangwana tese tinoigamuchira. Hatizoti kana munhu ati ndiri muzvinhu izvozvo ndakazvigamuchira ndofamba nazvo tomuti asi hatikudi. Tinobva tagamuchirana nemhaka yekuti takawirirana kuti kana munhu afamba napapa patese, kana vari vamapato ezvamatongerwe, kana vari vamachechi, kana vari vamauto, kana vari vana, takawirirana kuti watamba mutambo uyu nenzira yakati, akamira padonzo rakati, tinomugamuchira. Iro dare ndo rinofanira kutevera, nekuti dare rakadaro richagona kuti ritibatanidze, ribvise zvagara vachingotirwisanisa, tigone kugamuchirana nyangwe takasiyana.
Vautauna chevashoropodza vamwe vatungamiriri veZANU-PF vakabuda vachiramba kuti bata ravo harifaniri kubatana nevamwe pakuumba hurumende inotsiva vamugabe vachiti yave nguva yekubatana nekuvaka nyika. Mufundisi munyaradzi chidarikire veAlliance Church vati vedziso ndavatarisiri rusarura pakuumbwa kwehurumende itsva.
Indinofunga kuti unity government or transitional authority yakanakira kuti ino chokutanga inoita kuti mvonga mupopoto yese yanga iripei iwane nguva yekunyarara. Number 2, inoita kunza kugadzikana munyika yedu yeZimbabwe. Number 3, from the past tikaona pakaitika GNU takava nokudya nokuguta nekuita zvinhu zvakanaka. Saka indinoona zvakare kuti zviri nani tive netransitional authority nokuda kwemareasons andataura. Ini ndinofunga kuti vatsvangirai vanofanira kunge varipo, vaWeshe Mncube vanofanira kunge varipo, Mai Mjuru vanofanira kunge varipo, ivo vamunangagwa vanofanira kunge varipo, nevamwewo vakaita sevemachechi vanofanira kunge varipo. Chikonzero ndecho toda kuvaka chinhu chedu.
Vamwe vakaita samufundisi Simbagwara veBaptist Church vati kuti nyika iendere mberi mutungamiri mutsva hafaniri kuita umbimbi ndoga.
Saka inclusive government inoita kuti tiene donzvo rimwe chete plus kakari tionesane chinhu chimwe chete as a family. Saka inclusive government indoida kuti dai hairiyo yanga yaita kuti vagare pasi vakuru kumusoro uku vawirirane, vasingatarisi divi rimwe, kuti sezvo president wedu atakuisa VP Mnangagwa vachibva kuZANU-PF vasatarisa kuti ZANU-PF, but nyaya iripo ndeyekuti tivake nyika yedu yeZimbabwe kuti igopfuura yakaenda mberi.
Vatungamiriri ava vanoti masvondo ari pasi pemubatanidzwa weFaith for the Nation campaign achanamatira nyika kuti ive nekubatana uye igadziriswe zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.